Nasi Africa Day izvarira tinofanirwa kuti tiyeukidze 1963 May 25 pakaita Pan-African leaders ana Kwame Nkrumah, ana Nyerere, many of the Pan-African leaders when they came together and decided that the boundaries that were created for us by our colonial masters must be destroyed. Saka vakaziva kuti Africa ifambire mberi, Africa inofanirwa kuti inge iri yakadiki yakabatana. Saka pakaformwa Organization of African Unity musi wa May 25, 1963. Rakanga riri zuva guru chairo tichibuda mukufunga kwecolonialism, tichirealiza kuti vanhu veAfrica kuti tifambire mberi, kuti tiise Africa yedu kuti itore chinzvimbo chayo stage yenyu the whole world. Tinofanira kunge tiri continent imwe chete, tine mwoyo mumwe chete, kuitira kuti Africa izotora chigaro chayo pa world stage.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa sangano iri zviri kubudirira tichiona makakatano ari muAfrica?
Zvakatitorera nguva yakareba nokuti taakucelebrata 55 years since OAU yakafomwewa. However, ndingati the past few years takaona creation ye African passport, that was big. And then this year takasaina the African Continental Free Trade Area, really big. And then pa summit yet this year as well, 2018, vakaita approve malida redu the single African air transport market. So I think it looks like Paris, you know, taakufamba nespeed yakati kurei kudarika zvatambenge tichiita kudhara.
Imwe nyaya yakanyanyoumbirwawo sangano iri ndeyekusimudzirana munyaya dzezveupfumi. Tinoona vakawanda vekunze ndo vanenge vari kuuya vachibhenefita kana kuwana upfumi hwemunyika. Zvati zvaitawo here kuti Africa inge ichirarama neupfumi hwayo?
Africa inofanirwa kuti irarame neupfumi hwayo. Isu tinozvinzwisisa kuti hatikwanisi kuti tirambe tichienza kuti vari kuda kubva kunze kweAfrica varambe vachiuya. Asi problem yatinayo ndeyekuti mirayo yakasiyiwa yaiswa muAfrica nemacolonial masters ana France. Ukatarisa nyika yakaita seFrance, gore negore vanotora kubva kuma 13 African countries ari francophone over $500 billion ichienda kuFrance gore pagore. Mafrancophone countries vakasaina pakiti inonzi the Pact for the Continuation of Colonization in 1958. Saka wakotarisa ichocho chacho chiri chimwe chete kuti uite unpack nyaya iyoyo. Vana France vanoshatirwa, before you know it munyika mako munenge mane conflict. Iye zvino izvi record shows kuti maleaders 7 akaurayiwa during a coup mumafrancophone countries. Coup idzodzo dzakange dzaitwa orchestrate nei neFrance. Saka vamwe vekunze havafarire kuti Africa ibudirire.
Tichitarisawo ukama huri pakati penyika dzemuAfrica, muri kugutsikanawo here sesangano nekudyidzana kwadziri kuita?
Hatisati tasvika kwatinoda kuti tinge tiri. Ndokusaka pachakasainwa muna April kuKigali, inonzi that African Continental Free Trade Area, 44 countries vakasaina, but along the way 37 vakasaina also yatinoti free movement of people. Kuitira kuti kana uri munhu ane chaunotengesawo zvako kubva muZimbabwe, unogona kudi kusumuka makuseni kubva muZimbabwe wonotengesera kuDRC kana kuKenya kana kuNigeria usina chi zvokunzi hanze passport, visa, chichi maboundaries. Isiku African Union we realize kuti kuti tikwanise kuti Africa economy iende mberi, vanhu vemuAfrica ngavave free kuti vafambe muAfrica mavo vachiita zvavanoda. Ndo zvichatibatsira kuti tidi tikwanise kubatana, nokuti kubatana hakusiko maleaders chete, ndokwewanhiwo futi kuti usarambe uchibuda hai ndingoro kuZimbabwe chete ni. Yes, wakazarurwa muZimbabwe asi uri muAfrican, asi zivawo kuti ndogona kuenda kuKenya, ndogona kuenda kuUganda, ndogona kuenda kuEgypt, nokuti Africa ndeyangu.